manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 29/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
Vachitaura pamusangano wavaita nemadzimai pamwe neshirikadzi mazvinonhasi
Zviuru nezviuru zvevanhu zvinouya pakuratidzira kwarongwa muHarare nebato reMDC nhasi richiratidza kusafara kwaro nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi
Kana vari baba vangu vachizvimbisa, nhasi ndauyawo samai ndikukumbira kwavari kuti aiwa vana baba, masingo wee, regai kutirodzera vana vedu vachiri vadiki.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa voyambira kuti varume vanoroora kana kurodza vanasikana vasati vabvazera vacharangwa zvakaomarara kushomeka kwemafuta edzimotokari kopararira munyika yose Studio 7 yoita hurukuro nevagari vemubulawayo mangwana Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMDC raratidzira nhasi muHarare richinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Bato iri ranyorerawo tsamba yenyunyuto kuAfrican Union neSADC richiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Asi kunyangwe kuratidzira uku kwafamba zvakanaka, mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti vakuru vebato iri vari kutambira mashoko panhare mbozha ekuvatyisidzira. Mashoko aya anoti zita rangu ndinonzi death, ma freedoms nema rights amunoda kukoshesa aya, be careful kuti security in numbers haiwanzobatsire kana wawega. We are gunning for you. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mutoreri wenhau Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekuratidzira kwaitwa muguta reHarare, mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vati chinangwa chavo chikuru change chiri chekuratidza kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasiwo vakasarudzwa neruzhinji kutungamirira Zimbabwe musarudzo dzakaitwa muna Chikunguru.
Makavhoterani paupresident! Hamuna kuvhoterani paupresident! Isu hatisi kuzorwisana navamunangagwa nepfuti nokuti pfuti hatibhilivhe mairi. Vhoti yedu ndo pfuti yedu. Pfuti iyoyo yakarira musi wa 30 July. Ndobva yapfuura corruption. Ndobva yapfuura uori. Ndobva yapfuura nhamo. Ndobva yapfuura kutambudzika. Yapfuura kutambudzika yakapfuurawo navamunangagwa. Kureva kuti mumiririri wenhamo. Akanzi nevhoti hakodzeri kuramba achitungamirira.
Vachamisa vatiwo kuratidzira kwanhasi inongovanzwisa chete vakati kana matambudziko akatarisana nenyika akasagadziriswa vana veZimbabwe vacharamba vachiratidzira mumigwagwa.
Iri demo inzwisa inhanganyaya yokuti nyaya yedu ikasapera tinoramba tichinja magiya tichibva number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Tozosvika chaipo chaipo.
Vachamisa avo vanoti nhengo dzebato ravo dzasvitsa tsamba yenyunyuto kudare reparamende kusadzak nekuafrica union vati matambudziko akadai sekushayikwa kwemafuta ekufambisa edzimotokari kushayikwa kwemari nemamwe matambudziko akatasana nenyika zvinopera chete kana munyika maita nhaurirano
chokutanga tiri kuti hatigadzirisei nhaurirano vamunangagwa musatya kuti titaurirane nenyika vanhu varambuswe Onai munyika muna peturo. The crisis in the country is a crisis of governance. It's a crisis of confidence. It's a crisis of legitimacy. It's a crisis of leadership. Nyaya inogadzirwa sei? Uyai tibatane. Vane ushoma hweleadership nesu vane wakawanda. Toonesana. Tokupai mazano. Toenda mberi nenyika.
Vachamisa vati bato reZANU-PF harigoni kuendesa nyika mberi vakatiwo vanoda kuti vanhu kusanganisira vashandi vehurumende vawane mihoro nemari yekunze uye mari dzemitero dzimwe dzibviswe
hatisi kuzozorora kusvika vanhu varegera kupirwa mari yavo 2% yakumbira vanhu
mozvare shupikai mutizwa varatidzira vaudze Studio 7 kuti kutambura ndiko kwavasunda kuti vabatane nevamwe mukuratidzira kwanhasi
yachandisunda inhau yezimbabwe ikonomi yedu inomira zvakanaka semanyu generations tinoda a new beginning a new zimbabwe tatambura nenhamo
vatonderai nemaramba vanga varipowo pakuratidzira vachema-chema nekushayikwa kwemabasa munyika vachiti nhamo iri kurova vechidiki yave kuvachembedza
taneta kutambudzwa taakumbodawo kugara zvakanaka wedu please ZANU-PF ngaisiyanawo nesu vana vadiki taakuita senge harahwa nenhau yekushaya
kuratidzira kwanhasi kwaitika murunyararo asi mapurisa nemotikari dzinomwaya mvura zvanga zvakadzvagwa mudhorobha kunyange hazvo bato irange richiratidza kubatana mumwe mutevedzeri webato iri vaelias mudzuri avo vakaenda kustate house nemusi wemuvhuro vakasangana navamunangagwa vasveveredzwa nenhengo dzebato iri Siva mudzuri vanoti vakaenda kumusangano uyu senhengo yedare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi munyori mukuru wechidiki muZANU-PF Youth League vapupura itogarepi vaudza Ivan Zininga weStudio 7 kuti nhasi vange vakachengetedza zvivakwa pange pachiratidzirwa nevatsigiri veMDC ava.
Isu tichiri panzvimbo tinoshandira kubato nekune mabusiness interest edu semusangano weZANU-PF. So mayouth edu ariko vakamirira vachitarisawo kuti hapana vanomusikanzwa here saivava vangazosvika panzvimbo idzodzo vakaita zvisina maturo sezvo tanzwa kuti ivo vanhu vasina maturo nomukuru wavo. Saka takangotarisa kuti tione handisati ndanzwa hangu nzvimbo dzose kuti dzakamira sei asi ndinovimba kuti patiri isu tinokwanisa kudzivirira nzvimbo dzedu tinokwanisa kuudzawo mutemo kana pangada kuita maitiro atisingadi asi kufunga kuti haana kukodzera runyararo tinobva taudza vanozviita vana mazvikokota wazvo kuti vazvigadzirise
panguva yapfuura pakamboitwazve kumwe kuratidzira kwakazopesera zvinhu zvopiswa nzvimbo dzoparadzwa hatina here zvimwe zvati zvaitikawo zviri pedyo nekubato kwenyu nhasi
hatisati tanzwa izvozvo ndopandiri pabato iko zvino handina chandati ndavona chinoratidza kuti pangava nechakaipa
so mukuru wevechidiki mashoko enyu kune vechidiki veZimbabwe
vechidiki veZimbabwe vanofanira kuziva kuti nyika inoenda kushandirwa iko zvino chitima chofamba Zimbabwe yakuinda mberi tiri kuona vamabhizinesi vakawanda vanoda kuti vashande nevechidiki ivava vachine simba rokushanda kupedza nguva nesimba muchiita izvo zvisina zvazvinouyisa sadza patafura hazvina zvozvobetsera iko zvino kutobatana navashandi vashandi vanotungamirirwa nomunhu unonzi Emerson Mnangagwa haanei nezvepolitics unoda rufaro kuti vana zimbabwe vanhu vekubudirira Saka ikoko katishande naye timbosiya zvinokirieta kurwa, kutukana, kuvengana, zvese izvi hazvina nguva muZimbabwe iko zvinezvi.
Munyori mukuru wechidiki muZANU-PF Youth League vapupura itogarepi vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mapurisa nevasori vanonzi vakamisa kuratidzira nekuendeswa kwemagwaro enyunyuto kudare repamusoro redzimhosva rekubulawayo kwakanga kwakarongwa nemamwe masangano emudunhu rematebeleland anorwira kodzero dzevanhu. Masangano aya ari kuda kuti hurumende iongorore nyaya yekuurayiwa kwevanhu vanonzi nevamwe vanodarika zviuru makumi maviri munguva yegukura hundi kumakore ekuma1980. Kuratidzira uku kuri kuuya panguva iyo mumwe ishe wekufila busi vavezi Maduna vakanyorera tsamba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebazi reUnited Nations vachikumbira kuti nyaya yegukura hundi iyi igadziriswe nehurumende yeZimbabwe. VaMnangagwa vakamboudza nepfenyuro yeCNN muna Gunyana kuNew York kuti vakagadzirira kugadzirisa nyaya iyi vachitambira zvinenge zvabuda kubva kuCommission yeNational Peace and Reconciliation Commission. Hatina kukwanisa kubata mutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba kana mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nezvenyaya iyi sezvo nhari mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano repost independent survivors trust va Felix Mafam.
Ndinourombo zvikurusa nokuti nyaya yegukura hundi haimbofa yakapera pasina kutorwa matanho anofanira. Munoziva kuti vamanhlanze vane komishini iri kuitika mazuvano yekuti vanhu vakapondwa sei vatanhatu kuHarare. Ini ndakava mumwe munhu akapa humbo hacho. Ndakatamwa zvikuru kuti ndakabatikana nenguva yachihamba kwekomishini yakanga ichiongorora kuti iko kuntumba neZipra neZanu mubulawayo vakaurayana sei chii zvakanga zvaitika. Ndikazobatikanwa zvakare nekomishini yainzi Dumbu Jena Komishini. Saka ndofunga nyaya yegukura hundi iri kutevera izvozvo kuti vanhu vashomanani kuHarare vakapondwa. Haiwa, tireve kuti ushoma zvinoreva kuti vanhu ngavapondwe.
Munoona here sekuti hurumende iripo iyi ichazobvuma rimwe zuva kuti igare pasi nevanhu vari kuchema-chema nenyaya dzegukura hundi pagoitwa nhaurirano dzinoita kuti zvigadziriswe?
Asi hurumende yaMnangagwa yakanga iriyo yaMugabe naMnangagwa nguva yegukura hundi yakaramba haizi kuda kuti zvinhu zvegukura hundi zvitaugwe. Asi vapedza mari nemazana nemamiriyoni vachiongorora kuti kuHarare chii chakaitika. Zvinhu zvakanaka chose. Saka vanhuwo vehama vakaurayirwa hama Peni nevamwe vachiri kuchema vari kutiko ngavatora advantage nokuti kune komishini hombe yakaitwa navaMnangagwa kuti tiri kuda zvegukura hundi zvitaurwe tiongorore nokuti vamwe vanhu vachiripo.
Notiwo kudii nekurambidzwa kwevanoda kuratidzira nezvegukura hundi nemapurisa munyika?
Mapurisa zvaakaita zviri kunze kwebumbure remutemo.
Avo vanga vari mukuru wesangano repost independent survivors trust vaFelix Mafa vachitaura parunare mubulawayo naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vashoropodza zvikuru varume vanoroora vanasikana vasati vabvazera pamwe chete nemhuri dzinoroodza vana ava vachiti izvi zvinofanira kunzi zvimiswe vachiyambirawo kuti mutemo uchaomeswa. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi ngatiendei kuna Gandri Maramba.
Vachitaura pamusangano wavaita nemadzimai pamwe neshirikadzi mumasvingo nhasi Amai Mnangagwa vati varume pamwe nemhuri dziri kuchikora kodzodze vanasikana vachiroora nekuvaroodza nguva isati yakwana vanofanira kurangwa zvakaomarara kuita kuti dambudziko iri ripere. Izvi zvatsigirwa nemadzimai anga ari pamusangano uyu, vamwe vavo vachiti vanotyora mutemo nekutyora kodzero dzevana ngavatongerwe rufu kana zvichibvira. Amai Mnangagwa vati vanhu vari kuroora kana kuroodza vana vadiki ava vari kuvatorera upenyu hwavo uye vanovaisa vana ava parumananzombe rwerufu kana vachinge vava panhumbu.
Kuroodzwa kwavana vari pasi pemakore hurumende haisi kubvuma, isusu vana mai hatisi kubvuma. Saka hatizivi kuti ari kuzvibvumira ndiani, nokuti nhasi yazotaura kuti sahatidi kuti vana vedu varohwe vari pasi pemakore. Kana vari baba vanga vachizviitisa, nhasi ndauyawo samai ndiri kukumbira kwavari kuti aiwa vana baba Masvingo wee, regai kutirodzera vana vedu vachiri vadiki. Takatarisira kwavari nokuti ndo vachatichengeta mangwana, ndivo vachava mafirst lady enyika, ndivo vachava maMP, vachava makansela, vachava noutungamiriri hwakawanda hwakasiyana siyana. Asi kana abvaruka saizvozvo haana kuzoenda kuchikoro. Dzinza rafa, nyika yafa, nokuti nyika ino urwere haina kumberi kwainonya kuenda.
Amai Mnangagwa vanoti nyaya dzekuroorwa kwevana vasati vabhazera munyika yose dziri kukwira zvakanyanya. Dunhu remashonaland central richinzi ndiro riri pamusoro, dunhu remasvingo riri pachidanho chechina. Vamwe vevana ava vari kuguma vatapurwa zvirwere zvepabonde zvakaita seHIV and AIDS. Amai Florence Shwera vemusha wekwamucheke vatsigira amai Mnangagwa pakuomesera vanotyora kodzero dzevanasikana.
Ndoda kutenda nemashoko ataugwa nafirst lady, asi andirwadza pakuti vana vanobvaruka ane 14-15 achida kuzama kubudisa mwana otsemuka. Madokta first lady vati madokta ositambudzana nenyama kuti dzibatani kudzisona. Ndidi zvinhu zvinorwadza. Inoona sekuti zvakangofanana nokumurume uyu waita meda amoni. Inoona sekuti mutemo dai vanhu ava anzi munhu wauraya munhu ngatongegwe zvinofanana nomunhu wavo wauraya, because ifungako kana dokta akakonwa kubata nzeke naizvozvo munhu wafa. Handitika mutemo ngausimbisiwe.
Vanorwira kodzero dzevechidiki vanoti kuroorwa kwevanasikana vasati vabvezera munyika kuri kukwirawo nekuti vanhu vari kuomerwa neupenyu munyika, uye vamwe vanotevedza zvechitendero sezvimwe zvita zvechipostori netsika dzechinyakare. Murwiri wekodzero dzevechidiki mumasvingo vaThomas Mbetu vatenda kuti kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwapa kuti zvinhu zviipire vanasikana.
Kune vamwe zvitendero vanoti kwanzi taudzwa nemweya kuti tiite seizvozvo zvatinenge tichiita, izvo zvisirizvo. Vari vanhu vanenge vachingoda vana vasikana vadiki chete. Kwoita futi tsika vamwe vanoti ndiri mambo, ndinofanirwa kuwana vakadzi vakawanda, ndinofanirwa kuwana vakadzi vechidiki.
Amai Mnangagwa vati vachatsvitsa zvichemo zvemadzimai aya kuhurumende kuti mutemo uvandudzwe nedare reparamende woomesera vanoroodza vana vasati vabvazera. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvaiitwa Lupane Woye, tinotenda nekutitsigira kwenyu muhurukuro yepaLupane Women's Center. Iko zvino totarisa Bulawayo, matatoti pacha tichigadzirira gungano remangwana muchishanu musi wa30 Mbudzi 2018 veVoice of America Studio 7 takabatana neveMedia Center tichenge tichikupakurirai hurukuro pamusoro pekusimudzira dhorobha reBulawayo, iro raizivikanwa nezita rokuti Gondituz yatunga, zvichireva kuti dhorobha rinotipuka utsi nemhaka yemafekitari nemaindastri yakanga arimo. Asi zvese izvi zvakapera nekuti mafekitari mazhinji akavharwa. Naizvozvo muri kukokwa kuhurukuro iyi kuti zvoitwa sei kuti mafekitari aya adzoke vanhu vawane mabasa. Sanganai neni wenyu Praxedes Jeremiah mangwana nemusi wechishanu Mbudzi 30 2018 paRainbow Hotel muBulawayo kubva na 5:30 kusvika na 7:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitepenyura ichiitika ipapo padande mutande repaFacebook, pamapeji edu eVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekupa pfungwa dzenyu vagari veBulawayo kuti zvoitwa sei kuti mabasa adzoke mudhorobha iri.
Nyaya yekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari iri kuramba ichipararira munyika zvapa kuti vakawanda vapedze nguva yakareba vari mitsetse yemagaraji kwete kuita basa. Hurumende inoti mari yekutenga mafuta edzimotokari yavashoma. Mugozeya nyaya iyi tabata mumwe mugari wemuHarare muzvare Duduzile Nyironga.
Nasi ndaenda ndikamira pa-queue pa-Sandhaven. Kwangu nemota dzakawandisisa ndofunga over 200 cars dzangadziri pamberi pangu. Fio yasvika but there was so much commotion vanhu vangu vachingoda kuedza kupindira. Vamwe vangu vari agent panika kwamana vemakomba vangu vachingoda fio kuti vagogona kutakura vanhu. But handina kuzokwanisa kuiwana fio yacho yabva yangopera. Asi ndatoswera mufio queue ndofunga natomira 4 hours ndirimo mu-queue but handipana chanambowana. Apa ndotosha ndoita sei because ndinge ndichida kuedza kuti timhanyiseka tinoshandira tega mazuva ano. Saka mota inenge ichinyatsobatira pakushanda ipapo kuti tigogona kuwanawo mari. Vanhu vanje nyaya yefio iri kutotikanganisa kuti tigowanawo mari yekuti tigogona kuzvibatirawo tigogona kutenga chikafu. Saka nyaya yefio iri kutoshungurudza chaizvo.
Makatanga kuona kuti dambudziko iri raakuwedzera riini chaizvo?
Dambudziko iri takatoona kuti rakuwedzera it was like 2 days before pakaitwa budget ya minister ndo pakatanga kunetsa fuel.
Asi pane tsananguro here yamuri kumbonzwawo kuti chii chiri kukonzera kuti dambudziko iri rirambe richiwedzera kudai?
Hapana zvatatombonzwa. Nhasi ndatombotaura paTwitter ndichitobvunzawo secretary veinformation kuti nhai tiudzeiwo kuti chii chiri kumbonyatsoitika tisamu vari kumbotiudza. Totarisaka kusehurumende inofanira kutiudza zviri kuitika kuti tigoziva tigogadzirira.
Mugari wemuHarare muzvare Duduzile Nyirongo vari parunhare muHarare makare. Vanhu vana vanonzi vafa nechirwere chekorera panzvimbo inokorokozwa goridhe yemukaradzi kuMount Darwin uye vamwe makumi masere navapfumbamwe vanonzi vari muchipatara pari zvino. Bazi rezveutano muRussia nhasi rapawo Zimbabwe mushonga wekurapa chirwere chekorera ichi. Izvi zvaitwa zvichitevera chikumbiro chesangano reUnited Nations reWorld Health Organization chekumbira nyika dzepasi rose kubatsira Zimbabwe nemishonga nezvimwe zvikwanisiro. Zimbabwe yakatanga kubatwa nechirwere ichi mune musi wa 6 Gunyana. Mukuzeya nezvenyaya iyi Mavelas Mhlanganya weStudio 7 abata mukuru mukuchengetedzwa kwenharaunda mubazi rezveutano vaVictor Nyamande avo vanoti vari kutyira kuti huwandu hwevanhu vanogona kufa nechirwere ichi kuMount Darwin hunogona kuwedzera.
Vanhu vashayika so far i4 but like I'm saying kuti pane umwe munhu anga akashayika watatisina kupika but nekuda kwamainvestigations makollaps atikita wee speaked kuti pane umwe akashayika ane chirwere chatofungidzira tingangova korera. But what I'm saying is macase sediko zvino we expect kuti anofanira kuwedzera odhabhula because incubation period yekorera but nguva inotorwa nechirwere chichibude pamunhu it's a few hours dzinobva pa3 hours kusvika about 5-8 days. Titi kitarisa kuti first case yatakaona yane Sunday kuti within the next 5 days vamwe vanga vasina kuingibheta vanga vasati vakutaridza zviratidzo zvokuti varwara nekorera varinge vakuchibuda because even treatment center yedu yavapadhuze nawo vanhu vakawanda vakubuda. So we expect macase yedu kuincrease. Tiri kukwanisa kubata vese vanenge vachivanga vanorwara vaya nekuvadzidzisa saka vanhu vazhinji vakubuda kuti vawane kurapiwa kwakanaka.
Tiri kunzwa zvekuti hurumende yawana rubatsiro kubva kuRussia panyaya iyoyi yekurwisa chirwere cho chekorera. Pane zvamati manzwawo here?
Ya, hatingati Russia chete. Takanga tine masahwira akawanda vari kutibatsira tichikwana rubatsiro kumasangano akasiyana nenyika dzakasiyana. Timaitira tinoita panyaya dzokurapa vanhu kuti kana umwe akarwirwa nedambudziko tinomaya tobatsirana kuitira kuti tisanyanyisa kuenda kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzisina dambudziko.
Kurudziro yamungape vanhu nyanya vari ikoko kuMount Darwin ndeyei?
Vanhu vari kuMount Darwin tinokurudzira kuti kana vachimwa mvura ngavamwe mvura yakachena. Kuchena kwatinoreva vanogona kuva vanenge vachifashaidza kana kuti kuisa mishonga yemapiriti yatiri kuvapa. Kana vachidya chikafu ngavadye chikafu chinenge chionekwa kuti hachisi kumharwa nenhunzi. Zvese chichipisa kuitira kuti utachiwana hufe. Vachigeza maoko pavanenge vatati vadya vogeza maoko vaendawo kuzvimbuzi. Chatinokoshesa ndo nyaya yekushandisa iyo zvimbuzi izvozvo izvo. Kana pane tsine yavanenge vachiita ngavabve vaivhara kana kuti vaisa madota voivhara. Saka ikona kune michero kune mango vanhu ngavageze mango vasati vadya. Chikafu chakarara hatichidi chakapora chiyachi. Ngavadye zvinhu zvavanazvo zvabikwa papi. Chero kuri kutenga vasangotenga chikafu chinongofamba ngavatenge zvanhu zvavati chikafu chakaitwa nemhando yakanaka hachina utachiwana hwekorera hungawanikwapo.
vaVictor Nyamande vanoshanda mubazi rezveutano vachitaura naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kuratidzira munyararo kwaitwa neMDC nhasi kunoratidza kuti vatsigiri vebato iri vanoteerera kurudziro dzevatungamiri wavo, asi vamwe vachiti kupedza nguva. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANUPF vagadzira Chirumanzu. Atanga nekubvunza vaMonzora kuti vanoti kudii nekuratidzira kwavo.
Kubvira nekubvira MDC haironge mademonstration anoita zvemhirizhonga kwete. Tagara tichigadzira mademonstration asina kukuwadzana mukati, asi takawana demonstration rakaitika riya ra1 August pakapfurwa vanhu nemasoja. Demonstration ranhasi dingindira raro ranga riri nyaya yokuti toda kuti hurumende igadzirise nyaya dzekushayikwa kwemabasa, nyaya dzeurombo hwapinda munyika muno, nyaya dzemari dzekuti vanhu vanenge vachida kutenga mishonga asi vaakunzi vatenge mishonga nemaUS dollars asingakwanisi kuwanikwa. Saka idemonstration ranga rakanangana nezvinonetsa vanhu, urombo hwapinda muvanhu hwekuti hurumende igadzirise. Kana masoja akasapindira, kana hurumende ikasapindira, kana vamwe mapato vakasapindira, MDC pachayo inogona kuita demonstration yayo iri murunyararo. Hakuna kana window rimwe chete rapuswa muHarare, hakuna kana domasi kana chiwiki hacho chabiwa nhasi muHarare. Sandika kuti ndikudze vana veMDC nekuwane discipline yakaisvonaka kudaro.
Vachiri mhanzi, munoti nekuratidzira kwaitwa neMDC uku?
Vasakangamwa kuti Secretary General weZANUPF vambofakati zvemhirizhonga zvokuputsa mahwindo kapropati ngazve zvokutanga nokugumisira, ndofunga va iyo zvovazvinzwisisa. Saka vasada kupembedza vachiti hanzi hapana chitoro chaputsiwa, vaakuziva kwenzi kwenzi kuti iye zvino magrovhosi hurumende yabvisa, ihurumende yakasarudzwa navanhu. Saka kwada kutamba nethe so-called democracy yako unosangana nazvo. Saka discipline yanga iriko right. Vataura kuti ivo tatina vanhu, pane vamwe vabva kuna amwe mapato, iyawo ndoo manyepo aona zvaitika muHarare. Vanhu vanoverengwa nezvigumwe zvamaoko nezvigumwe zvamakumbo ndo MDCU, zvinoreva kuti dzinogona kunge dziri mhuri dzavatungamiri veMDC, vazukuru vavo nana sekuru vavo, asi mhomho yeZimbabwe iye zvino nokunaya kwemvura iri kurima.
Vachirumhanzi vanoratidza kuti havana chavaona. Saka regati vatsanangurire, kwanga kuine vanhu veMDC mhomho nemhomho yazadza Jason Moyo Aveni uya tikanozadza Leopold takawira tichidzika naSamora Machel. Saka tinoona kuti isu seMDC taita zvataunganidza tabatanidza vana veZimbabwe. Tochienda panyaya yekuti gloves are off iri kutaurwa nababa Chirumhanzu. Ndinokumbirisa kuti kave tekutanga nekupedzisira kuti hurumende irambe ichitaura masoko ekuti gloves off. Munoda kurwa nani?
Regai tipewo mukana kuna vachirumhanzi. Vachirumhanzi, pindai tinzwe.
Vanhu veMDC leadership yavo vaijaira kungotaura zviri very eloquent asi zvisina substance.
Vamonzora, tanzwawo vachamisa vachiti vakasununguka kuti vange vachiumba hurumende yemubatanidza kana kuti transitional government yavanenge vachishanda navamunangagwa, vamwe vakabata uku, mumwe vakabata uku. Vari kutaura here kuti vakazvipira kuita nhaurirano navamunangagwa?
Takagara takataura seMDC kuti isu kutaurirana ndiko kwatagara tichida.
Avo vanga vari vaDouglas Monzora, manzwawo kubva kuna vagadzira Chirumhanzu. Musakanganwe chirongwa chedu cheWomen's Round Table na8 PM, apo tiri kukurukura nyaya yekuratidzira kwaita MDC uku nemamiriro akaita zvinhu munyika. Aiwa vateereri, tabatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla zimashumi mabili lasishiya kalolunye kulwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla zisola umbuso kamongameli Mnangagwa. Zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe.
Umbiko wethu omgqoka okutshengisela kwanamuhla ngokuthi thina njengebandla le-MDC sithi ngo-2018 July 11 sanqoba. Njengoba sanqoba sithi uMnangagwa kabuye kuhlale phansi kukhangele ukuthi anti kwahamba njani ngoba sithi kanqoba nje uqala.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezifuna ukutshengisela zisithi zifuna kubonjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi zalelwe ngamapolisa. Iqembu lamantombazana ele nobuntu oBabes bembube phela baledlalade elitsha. Silodaba lokuphawulwa kwaleli dlalade. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla zisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe wona oqhubeka ubhidlika. Ekhuluma kumbuthano wokutshengisela lokhu, umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa uchotoze uMnangagwa esithi abantu beZimbabwe bebephila ngcono phansi kombuso kaMgabe kulakathesi. Ngalokho uChamisa uthe kumele kubunjwe uhulumende ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe ezingamanga kuhle. UMnumzana Chamisa ukhuthaze uMnangagwa ukuthi avume ukukhulumisana laye bahlale phansi babonisane ukuthi udaba lweZimbabwe lungalungisiswa njani. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe lilobele uMnangagwa incwadi kanye leSADC le-African Union, incwadi yezikhalazo elifuna zilungisiswe ezigoqela ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Ukuze kube lobubelo kwezenotho, uChamisa ukhuthaze uhulumende ukuthi esule ukusetshenziswa kwemali yama-bond notes, njalo engene kumanyano wamazwe asebenzisa iRand lakwele South Africa. Ududuze uzulu weZimbabwe obhekane lobunzima obumangalisayo kwezenotho esithi iZimbabwe entsha iyeza maduze. Uthe njalo umgcini sihlalo wekomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba kumele axotshe umsebenzi ukhetho luka 2023 lungakafiki. Asizweni amazwi kaChamisa.
Banga delay a change they can't deny. Muna muni ka change is coming. Musa bunduka banga delay a change this week. Not in a thousand years. Naka ndasekuru wangu chiyanga. Naka ndurabu wabinda kumba. Risekuru mahabu farisa ma. Mabapa na jimboni rasi mida ekoni.
Bengaphuzisa inguquko kodwa ngeke bayivimbe. Inguquko yeze eZimbabwe lingethuki. Ngeze uChemka esithi iMDC ngeke yapha yabuza. Ngathi ngizamlanda endlini yakhe ngimtshela ukuthi mdala usuthabe kakhulu lapha. Usubanjwe lidemon lika Smith yini. Siyakwazi ukuthi isikhathi sesiyeza. Lavota ngobunenge. Yikho sifikise le petition kuSADC ukuze kube lokukhulumisana eZimbabwe. Silungisise konke okuhluphayo okugoqela indaba zokhetho. Sithi kukhetho oluzayo unkosikazi Priscilla Chigumba kasifuni abe ngukhomishini yezokhetho ngoba ulezandla ezingcolileyo.
Chigumba une mawoko akasiba.
Lao ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma kumbuthano okutshengisela kwamalunga ebandla lakhe eHarare namuhla. Kusenjalo ibandla leMDC lithi amalunga alo edale lePhalamende athunyelwe incwadi iziphathamandla zalelidale ziwethusela ngokutshengisela kwanamuhla. Umbiko lo ubulotshwe ngolimi lwesishona kanje. Zitarangundo zideth, ma freedoms ne ma rights amnoda kukoshesa aya, be careful, kuti security in numbers, haiwanzo batsiri kana wawega, we are gunning for you. Ngesindebele umbiko lo ubaleka kanje. Ika malami ngukufa, inkululeko lamalungelo eliwaqhakathekisayo lawa, qaphelani. Lingacabanga ukuthi livikelekile nxa libanengi, kodwa nxa usuwedwa, hokoyo, sizalilungisa. Sexhume omunye wamalunga eMDC athunyelwe lumbiko njalo ongumgcinisihlalo walelibandla unkosazana Thabita Khumalo waqala ukusichasisela ngenjongo yokutshengisela kwabo namuhla.
Umbiko wethu womqoka okutshengisela kwanamuhla ngokuthi thina njengebandla le-MDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi umnangagwa kabuye kusale phansi kukhangele ukuthi antikwahamba njani, ngoba sithi kanqobanga yokuqala. Okwesibili ukuthi ilizwe selime ngekhanda, akulabumnandi kuleli lizwe bakithi, akuselabumnandi ngitsho bona ukuwodwa nje kodwa lokhu. Kunamsebenzi ezitolela izinto zikhona sikwanisa ukuthenga imali kakudla, ibhondi yabo le abasinika yona ivela isasebenzi lutho, lokhu ayitola ibhenki yangkhona kakukho phela akulabunandi. So esesukufuna ukuthi kakudinge ezindlela ukuthi silungise impikisano le ekhona, ukuthi kangqobanga ukhetho izeki vele kayisebenzanga kuhle, amabutho kaphume kuzeki kungalungisa-ke khonokho. Yeni sesilungiselele ukuthi kukhetho olungasoze lutshontshe xa sesifakelayo sithi ngama-reforms.
Uhulumende ozabusa okwesikhatshana lo elikhuluma ngaye uyabe ekhokhelwa ngubani?
Ngasikhuluma nge-transitional kuyabe kuzosisho ukuthi laba abantu abalisanayo laba bazake bahlale phansi kukhulunyiswane, bese sidinga omlamulankulu abazabamba ilizwe ngesikhatshana sona esisilungisa imigoqo esifuna ibe khona, ukwenzela ukuthi kungaze kwabe lempikisano ukuthi ukhetho lutshontshiwe kumbe kalitshontshwanga, ngoba sesidiniwe kusukela ngo-1980 lokhu bentshontshele ukhetho. Singavumelana khonokho ama-reforms lawo, hhayi umlamulankunzi lo usezabiza-ke ukuthi nxa kusenzakala kumbe kuyabuyela kukhetho kumbe labe impumela yakhona kuyabe kusukela ngokuthi kuvunyeleneni lapho kathi ehlalisane khona lezano lakhe.
Ungomunye wabameli be-MDC edalele ephalamende abathole imbiko elethuselayo ngokutshengisela kwanamuhla ivela edalele ephalamende. Ungasichasisela ngalo mbiko?
Lami kungidide ingqondo ngoba ephalamende ngithe sengibuza u-clerk of parliament ngimuze sehlafuna amazinyo esithi yena hhayi yena kakwazi ukuthi thunyelwe ngubani. Ngathi manje mina ngile nkinga xa usitsho njalo, ngoba lokhe lavula u-text.co.zw lo akula enye imeseji engenayo ngaphandle kwemibiko evela ephalamende. So lifuna ngibuze bani, ngoba inamba le ngiyazi ukuthi ifake imbiko yephalamende. Kwabe sithi nakakwazi ngathi hayi mina ngazi ukuthi yinikelizantshele ukuthi umbiko lo uvila uvela, ngoba kulomunye umuntu othumelayo ngaphandle kwephalamende. Yilawo amameseji maningi afika 100, akulivinge yodwa evela ngaphandle kwephalamende.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumgcinisihlalo webandla le-MDC njalo ulilunga ledale lephalamende.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezihlose ukutshengisela zisithi zifuna kubunjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi izalelwe ngamapholisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umqondisi wenhlanganiso yabathintwa ngombhuqazwe lo ePost Independence Survivors Trust, umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda oyisikhulumeli sebandla leMDC njalo kobulawayo.
Baba Gande ikuthi izinto zeZimbabwe ziyahlupha, amapolisa anqabile ukuthi abantu batshengisele, abantu befuna ukutshengisela bekhumbula ucuku lwegugura wundi kuinto edlule nethi petition ku-High Court, kodwa-ke amapolisa aphonguvuka njengezivunguzane bala ukuthi bademonstrate lokho kuzondisa abantu abaningi kakhulu. Njalo siyamangala ukuthi balelani ukuthi igugura wundi ikhulunywe iqediswe, njengoba siyabona u-former president Mahlante we-South Africa ulapha eZimbabwe uzecubungula ngabantu abangu-6 ababulawa ngamasosha. Lakho lokho kodwa kungaba ngcono ukuthi abantu bathathe advantage ye-commission, kwenzela ukuthi idumbu jena commission lethi hambake commission ivulwe, abantu bazi ukuthi kanti okwenzakala ngama-1980s entumbane kwahamba njani, legugura wandi yaqeda abantu over 20,000 kwahamba njani. Yikho-ke amapolisa alile ukuthi bantu batshengisele. Yikho-ke siyamangala kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngenxa yalo.
Injongo yona kahle kahle ibingeyani, ungasitshela ikakhulu lokhu kade kulotshwe kuncwadi yezikhalazo kade lifuna ukuthi iye khona le elifuna ukuthi iye khona?
Hayi, injongo ngeyokuthi abantu bafuna ukuthi into egugura wundi layo icubungulwe, kube ne-commission ezakhuluma izwisise, ngoba abantu ababulala abantu mbhukazwe lokhu bekhona. Labo baba ophezishile, labo baba osekaramayi basaphila. Yikho-ke noma iningi yangikhona abanye sebazula laba amadaka amanye akhona, kungaba ngcono kukhulunywe bekukhulumiswana umlotha, bekuyahlawulwa, bekwenziwani. Ngokuthi into lingayekeli ukukhulunywa, iZimbabwe abantu bayatshona lokho bengazwanani kuze kuthi amadonga abe lempondo. Yikho sina sithi kungaba ngcono ngoba kaphelwa bahlumukezwa, nanamhla abanye abantwana abalantshela ama-birth certificate. Ngazi ukuthi bathi bayabaphathisa bafika bakhuluma okuningi, lalaba abathiwa ama-birth certificate kubhalwa amanga uzokuthiwa umuntu waphongufa kaba anoni ukuthi wabulawa yini. Yikho-ke konke lokhu kubuhlungu kakhulu ngabe emandebeleni lemisbenzikani.
Abaqoqe wonalo umbuthano bekuzinhlanganiso na kumbe ngabantu nje besigaba semandebeleni?
Ye, kuba nje baba gazi abantu abahlukumezwa igugura wundi, iningi yabo siphephela kunhlanganiso esingathi civil society.
Umnumzana Felix Magalela Mafasipanda ngumqondisi wenhlanganiso yabantu abathintwa ngumbhuqazwe wegugura wundi ePost Independence Survivors Trust.
Bantu baselupane, ngilichayela ihlombe ngosekelo lwenu lengothando lwenu ngokuza ngobuningi kungxoxo ebiselupane Women's Center. Kwabakhuthekile ingxoxo, ithuba lisesekhona. I-Studio 7 eye-Voice of America imanyelela be-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane nokuthuthukiswa kwedolobho elalisaziwa ngokuthi kukwantuthu ziyathunqa ngenxa yamafekitali ayethunqisa leyo ntuthu. Akusenjalo kathesi ngoba amafekitali lama-industry lawo amaningi seyavalwa. Kwenziweni-ke ukuthi lawo mafekitali abuyele kontuthu ziyathunqa? Nanti ithuba lokuhlanganyela lami uPractitus Jeremiah weStudio 7 ngolwesihlanu 30 lwezi kusukela ngo-half past 5 kusiya ngo-half past 7 ntambama eRainbow Hotel. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana yeFacebook, emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele, le VOA Studio 7,
linga kutua ileli tuwa bantu bakobula wayo. Lokucho imibono yenu ukuthi kwenziweni ukuthuthukisa leli dolobho. Libuyele esimeni salo sokuba kontutu ziyathunga.
Izakhamizi zeLupane ziyakhonona ngokuncipha kwamadlelo ezifuyo zazo kulandela ukuphawulwa kwalindawo njengesigodlo. Zithi njalo izifuyo zazo ezibonakala lapho sekulidolobho khona ziyathunjwa ikhansili abanikazi bazo bahlawuliswe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zeLupane zithwele imikhono emakhanda kulandela ukuthunjwa kwezifuyo zabo yikhansili uma zingabonakala edolobheni leLupane lapho okwakungamadlelo ezifuyo zazo. Eyodwa inkomo ihlawuliswa amadola ayisithupha ngelanga, i-$6. Zikhuluma emhlanganweni weTown Hall eLupane Women's Center eqoqwe yiVoice of America imanyene leMedia Center kuxoxiswana ngombuso sowezabelo. Izakhamizi zeLupane zichaze ukuba ukubotshwa kwezifuyo zazo kukhombisa ukuba uhulumende kaqotho ngodaba lombuso wezabelo ngoba kazange akhulumisane lazo ngomthetho omutsha wokuphungulwa kwamadlelo ezifuyo zazo. Ukhansela wemachia kuward 15 eLupane umnumzana June Mpofu uvumelane lezakhamizi ethi isiqinti sakhe sihlanganisa idolobho lemizi yezakhamizi, ngakho ukhangelele ukuba lomhlangano leziphathamandla zikahulumende ngalolu hlupho.
Yes, ngikuhlelo lokuthi siyokhulumisana ngoba abakade bebambile ababambileyo edorobheni ngoba iwadi le ihlanganisela idorobho lemakhaya. Ngokunjalo ngikhangelele ukuthi sikhulumisane ngoba kuthethwe isikhatshana bengaka appointwa ngu honorable minister, kufanele bakhangelane lakho lokho. Ngokunjalo ngijonge ukuthi siyokhulumisana lami banginikeze ama bylaws abo siwabone ukuthi ayakuvumela yini ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela.
Isakhamuzi seLupane unkosikazi Grace Ngwenya uthi inkomo ziyabanjwa njalo abanalwazi bahlawuliswa amadola ayisithupha isifuyo sinye ngelanga.
Inkomo ziyabanjwa ziyabhadala ngizingalela $196 kubafisi ngathathi iviki ngikhathi imali esabekayo. Yikomo ngodonki ngombuzi yikho kuyafana. Abantu asilalwazi ukuthi senzeka baswelulwazi ukuthi bangaqonda ngaphakathi njengoku imali zithathwa yikhansil. Kusho ukuthi kumnyama emeze nanti into zonke kuya ngokufunda. Njalo okunye ukuthi siye sisaba ukungena emahofisini siyakhuluma izinto ukuthi lapha siyonakale lapha siyonakale. Le migwaqo nje esilayo mandlovu siyahawula izinqola lezimoto ezizesuke azisahambi ngendlela umgwaqo sekafa.
Unkosikazi Rosemary Ndlovu Mlalazi olomuzi duze lenkamba yamapholisa ubanjelwe inkomo ngomvulo uthi ubhekane lobunzima.
Mina uhlupho engilalo lwenkomo yilokho sokwayenziwa yi-local board. Bayazithatha daily kumbe bangazibona bazithinte khona. Mina ngingumakhelwane wepholisi, so bazithathe khona ngale pholisi bayizivalele esikithi. Nxa khona fana sokuthiwa zikhitshwe imali yangikhona kayi iyabe ingekho njengayizolo kupho sekwatshonisa ilanga ngingelayo imali ngoba bebezithethe kumbe mande kwaphindwa futhi izolo. So lolu duba sikwazi lokuthi singaliqeda ngani. Abaladonki abalani konke abakuficayo kusemahofisini bayathatha. Kukanti laphana kwakungamadlelo azo even dakhona phalapho kwakuyi-town osokuyi-township yangikhona ngamadlelo azo. So silobunzima wokuthi senzena sikwazi.
Unkosikazi Oli Sibanda isakhamuzi seMpofu uthi izifuyo zabo ziyathathwa zivalelwe.
Mina ngisakhamuzi seMpofu nje. So inkomo zethu ziyabuya zizokudlala ngapha ziyasuka ngalezi bezi. So inkomo bayazithatha ezivalele. So bengazivalela inkomo ilele kwelanga le-1 i-$6. So nxa ukuthi ulenkomo ezingu-10 ezivaleleyo shouthi kumele wazi ukuthi kusasa khona khipha $60. So luhlupho esithwele nzima kakhulu ngalo uhlupho lwakhona lonelo. asikwazi ukuthi singenzani ngoba vele ziyathathwa sibithi inkomo isenze ngokwazi.
Ugogo unkosikazi Mathani Mlotsha osegogekile uthi ikhansili isibaqedele inkomo.
Ukubuya ngibhekele ukuthi ngibona into engiphakamisa la ngithi ngifunge ngikhulume ngini. Kathe singohlupho ngekuze inkomo anyanyana kwami. Ikhansili yona lela isisiqedele inkomo le manje. Ngoba zingavele zichaphe zibuye ngapha kumele zibandwe zilotshwe. Kuyefayinda one. Uzayithatha ngaphi nisigoga sona imali yona leyo kube sifayinda ukuba sifayindele inkomo lokhu alikodi ibambe inkomo. Hhayi mntanami lokhu kulokunzima shu.
Ophila lobugoga unkosikazi Jacqueline Mpofu uthi izifuyo zabo sezithathwa ikhansili ngakho bona abalamuntu obamelayo njalo oyelusa izifuyo zabo loba nje zisemadlelweni azo lapho osekulidolobho ziyathunjwa abaselamali bahlala behlawula bayaphetha bengabayanga bacela ukuba abalwela amalungelo abantu lezifuyo bangenele. Isigodlo senyakatho emandebeleni iLupane iphawulwe ngomnyaka ka-2000 ukuba yisigodlo osekuchiye izakhamizi ezikulo umango seziphila nzima lekhansili ngoba izifuyo zingaya emadlelweni aselidolobho ziyathunjwa zihlawuliswe okuludubo abangaziyo ukuba baluqondise kubani. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabe sifazane kasihluzeni bomama sihlaziya ukutshengisela kwebandla le MDC eHarare namuhla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inkampani yakwelebhilithane AG4S ithi izisebenzi zayo ezinhlanu zidutshulwe zafa kwele Afghanistan. Kambe ukutshengisela kwe-MDC eHarare namhlanje kuphumelele na? Nxa sikhangela inani labantu abatshengiseleyo kungathiwa kuphumelele, kodwa ekufezeni injongo yokutshengisela kungaba kule mibuzo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo umsekeli wesikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lomnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ingcwethi kwezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Ebandla le-MDC selezi 20 years manje lisenza into efanayo. Abatshintshi indlela abayenza ngayo abakaze bathole utshintsho ngokudemonstrate-a. Siyazi ukuthi bahambile abantu beyaningi kubonisa kakhulu ukuthi ye uthanisa nguye owakhethwa ngabantu, kodwa siyazi ukuthi ibandla le-ZANU-PF vele aliyavulelalele ukuthi abantu abaningi bafunani. Ukuthi abantu badubeka imisebenzi etholakali bahola imali engasebenziyo kuyaziwa lokhu ezinjalo kuluhlelo oluvele lukhona olukuthathela abantu impahla zabo njalo abantu be-MDC bakumise lokhu.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ndlovu.
Njengoba sekuthilo-ke okambongolwane abantu be-ZANU-PF singathi basitabhoni kabalaleli kabafuni ukwenza okufunwa ngabantu. Yikho-ke njengebandla sesiphethe thina ama-demonstrations ethu azashintsha. Kathethu besenza nale demonstration ukuthi siyenze ama-awa amabili amathathu abantu bachayise, kodwa ngokuya kwesikhathi sizenza ama-demonstration ukuthi sizahamba siyekhempa e-state house kumbe siyekhempa e-parliament siyekhempa-ke ema-ofisini akhohulumende. sithina sifuna ukuthila kuzokutshintsha ngokungatshintshwanga kasisuki khona lapha. Yithi sigaba esilandelayo ngama-demonstration esiyakiso. Ikanti-ke laye-ke umnankagwa kuzamyangisa ukuthi kubonakala abantu athi uyabakhokhela nsuku zonke behlala besemgwaqweni bekhalaza ngezinto eziningi abafisa ukuthi ngawo uyazilungisa kodwa yena esehluleka. Ngokuthi engena waqamba amanga wathindisa abantu izulu lomhlaba wathi yena ulete uhulumende we-Second Republic, uhulumende ozehlukano lokamgabe. Kodwa eqinisweni uhulumende wakho umnankagwa simbona ewesi kulokamgabe, ngoba abantu sebehlupheka wesi, abantu sebelamba wesi, akusela mafutha ukuhambisa izimota, akusela kudla ezitolo lapho kutholakala khona kuyabe kudura kakhulu, akusela mali ethengayo. Yikho-ke simbona ewesi-ke kulo mgabe-ke uhulumende kamnankagwa. Yikho-ke sizamfosa-ke loba engafuni ukutshintsha, sizafisa ukuthi aze atshintshe, ngoba sizaqhubeka ama-demonstrations-ke esengena kwisigaba sesibili sokuthi-ke kasisuke engatshintshanga, sizakhempa sihlale khona lapho, ngoba abantwana bezimbabwe abaningi vele kabasebenzi, kabavukele emsebenzini.
Ubona leli nyathelo lisebenza mnumzana Mbongolwane?
Alingeke lasebenza ngalesi sizathu. Abantu baseZimbabwe isikhathi esiningi bayazi into ofanele bayenze, kodwa kusuka kungene ubugwala obuthize. Ubugwala kuqala kuwe labo abakhokhela ikakhulu abe-opposition. Manje iNdlovu ukhuluma kahle esithi bazayenza ukubonisa ukubhikisha okwesikhathi eside, kodwa siyazi ukuthi nxa beyenza isikhathi eside izaliphethu izaba lamaqhinga. Amaqhinga okuthi bangenelele, bangene benze sengathi yabo ngabanye abaphakathi kwegembu le-MDC. Siyabona ukuthi yaphambili abantu be-MDC bazaxabana bodwa bexhataniswa yiyo la ma-demonstration. Bexabana bengazi ukuthi khona sebengenele yisiko esiyizamsevu njalo yiso esizabachwitha ningabe lokhu besenza la ma-demonstration. Sibonile e-parliament abantu be-MDC bethayo ukuthi abasukumelanga umnankagwa. Bephinde futhi bethathe izikhalazo zabo bezihambise kuye lo umdenda ukuthi umdenda abe nguye olalela izikhalazo zabo. Indlela abasebenza ngayo abantu be-MDC basafanele bafunde kakhulu, ngoba siyazi ukuthi nxa ufuna ukuthi welaphe isingathi sinayo imalaria awungeke ukuthi wena uye kumyane uhambe kumyane lakhona futhi wena myane isiqela-ke ukuthi izikhalazo zakho lezi kulemalaria la sekuqeda imalaria.
Kodwa okuyikho abangakwenza kuyini?
Ngesikhathi kuyiwa kuma-election, i-MDC yayikwazi ukuthi kona akulungelanga ukuthi kuyiwa kuma-election. Bona bekwazi ukuthi kona indlela engivele erana ngayo ama-election ayitshintshanga. Ama-election azatshontshwa ngendlela avele ehlale etshontshwa ngayo. Bona bangena kuphela kunjalo bethembisa abantu amanga ukuthi kona kathesi bazathatha. Akufanelanga bangene kuma-election. Akufanele bahambe ephalamente naleyo abacabanga ukuthi kuya ilo mnankagwa abangamgqugquzeliyo bengahambi. Akufanelanga nje baparticipate anyway lapho ukubonisa ukuthi wena bayavumelana lokhetho lolo lwadlulayo.
Elakho elokugcina mnumzana Ndlovu, ungezelela lokuthi lokho kokuthi umongameli mnankagwa kasiye umongameli oqotho, libona ngani engavuma yini laya aphongwe ihlanje esihlalweni?
Kumele abekwazi sihlale simkhumbuza suku zonke kwenzela ukuthi lanxa ese-ofisini angayikholisi ithemu yena leyo, abehlala abantu bemkhumbuza ukuthi wena utshontshe ukhetho ulisela ayisituko kumele ube sekuhlalweni. Labo-ke kuyabehlisa isithunzi kwi-international community ukuthi babonakale behlala bechaya-ke abantu, babonakale behlala bethethisa abantu, ubonakale abantu behlala begijima emgwaqweni besola lokhu nalokhu yani.
Longo mnumzana Edwin Ndlovu, umsekeli wesikhulumeli se-MDC koBulawayo, obekhuluma endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Nsongoli Mbongolwane. Bebelothandekile mhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhuthaze amalunga ayo ukuthi angayi emsebenzini ngeviki ezayo. Le nhlanganiso ithi lokhu kuyabe kuyikutshengisela phezu kokungaphiwa iholo ngedola leMelika. I-R2s ithi ababalisi kabawafuni ama-bond notes ngoba elele sisindo esiphansi kakhulu kule dola leMelika. Mthwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo. lilale.